Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro chikunguru 22/2019 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Chirongwa ichi chiri kubuda paFacebook pedu izvozvi. Ini ndiri Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Sangano reZimbabwe Congress of Trade Unions rinotsigira Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe mukuratidzira kwevarairidzi kunotangidza nhasi. Mamwe masangano anomirira varairidzi ari kuBangkok kuThailand kuCongress yechinomwe yeEducation International 2019. Tichanzwa zvinobva kwamuri imi vatereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano reZimbabwe Congress of Trade Unions ranyora tsamba richitsigira danho ratorwa neAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rokutanga kuratidzira nhasi. Sangano reZCTU rinoti varairidzi pari zvino vari kutambiriswa mari inosvika madhora makumi matatu chete ekuAmerica zvichienzaniswa nemadhora mazana mashanu ekuAmerica avaimbotambiriswa pasati paunzwa mari dzemaRTGS. Atus yave ninguva yakareba ichiratidzira asi hurumende iri kuramba yakatsika madziro ichiti inokwanisa kuwedzera vashandi ava mari inosvika zana remadhora chete. Izvi zvapa kuti Atus ikurudzire varairidzi kuti varamwe mabasa vabva vangovhara zvikoro kunyange hurumende iri kuti iri kuvapa mazana mana emadhora ekumbovabatsira nhaurirano dzichienderera mberi. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvemari muzvinafundo mutuli mwive sezvo vange vasiri kudaira nharembozha yavo. Asi Blessing Zulu weStudio 7 abata munyori mukuru weZCTU vaJafet Moyo.
Kana vashandi vari pahondo dzavo dzedumbu vachinetsana nemaemployers avo kana kuti vachitaura nevaemployers avo, tinovatsira nenzira dzakasiyana-siyana. Tinopa training kuma sector organizations, tinopa solidarity kuma sector organizations. Saka haiti kwekutanga kuti tinopigira Atuzu tange tingopa ruvatsiro mamwe mabato ari kumabank, ari kucommercial, ari kuchemical and plastic. Saka tinongopa vashandi zvavo vanenge vachiita rutsigiro. Ndiro basa redu seZimbabwe Congress of Trade Unions. Iyo zvino Atuzu iri pakati pekunetsana nehurumende kana kuti naemployer wavo nenyaya yemawages. Ndiro donzo tiri kufamba naro mazuva ano, kuti mushandi ngaabhadharwe mari inokwana. Ndizvo zviri kutaurwa neAtuzu. Saka tiri kuvatsigira pane zvese zvavari kuita, kune madimands avo vari kuita kuna employer wavo.
Asika hurumende iri kuti yambovapa mari yekubatsirikana inosvika iyo 400 RTGS vamoyo?
Haisi kukwana, haisi kukwana 400, haisi rizvo zvatageti takatarisira sevashandi. Tinoda horo rinotikwanisa kuti ribate utano hwedu kana kuti kutichengetedza kwemwedzi wese wakakwana. 400 RTGS haisi mari inokwana. Tingatarisa tinoita poverty datum line iyo zvino, tinoona kuti $400 iri kusara iri pasi pasi chaizvo. Haisi kukwana mari iri kutarisira kuti munhu ane mhuri inosvika 6 anokwanisa kurarama kwemwedzi mumwe chete. Saka haisirizvo zvatiri kutarisira kuti vanhu vehurumende vapiwe 400. Ende imari iri kuuya kamwe chete, hapana garanti kuti inenge iripo pane mwedzi unotevera.
Saka imi seZCTU muri kuda kuti hurumende iite sei chaizvapo?
Tinoda kuti hurumende ibhadhare mushandi wayo mari inokwanisa. Munozviziva vakawanda kuti vashandi vehurumende tingati average salary yange iripo mamwedzi miiri yapfuura yange iri around 400 plus or minus 400 American dollars. Tingatarisa exchange rate yazoitika kubva nguva papakachinjwa mari apo. Tinotarisira kuti iyo zvino tichitarisira nemitengo iri kumashops, mari iyoyo inofanira kuva ichisvika ku 4,000 RTGS. Ndiyo mari iri kutarisirwa inofanira kutobhadharwa naemployer wega wega, noti kuhurumende chete nekuprivate sector. Tiri kutarisira a minimum wage of minus or plus 4,000 RTGS, because ndiyo exchange rate yapo and ndipo pakakwidzwa kusvika maprices nevanotengesa nemaservices avo.
Munyori mukuru weZCTU vaJafet Moyo vange vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Sangano reEducation International riri kuita kongiresi yaro yechinomwe nemasangano ezvedzidzo pasi pose. Musangano uyo uri kuitirwa kuBangkok kuThailand wakatanga musi wa19 chikunguru uye uchapera musi wa26 chikunguru. Uchange uchitarisa zvinhu zvinonetsa varayiridzi, vadzidzi, masangano anomirira varayiridzi nezvimwe. Umwe wevanomirira Zimbabwe kumusangano uyu mutungamiriri wesangano reProgressive Teachers Union of Zimbabwe Dr. Takavashira Joe vaudza Studio 7 kuti vamwe vanomirira Zimbabwe vanosanganisa vaSifiso Ndlovu naAmai Esther Mbeva veZimbabwe Teachers Union, vaDavid Dzatsangu veCollege Lecturers Association of Zimbabwe naSachigaro weZFU vaMutindindi. Tabata Dr. Joe kuti tinzwe nezvekongresi iyi.
Musangano watiri kuatenda uyu uno musangano weEducation International rinovaboka rama educators pasi rese and EAC Congress.
Musangano uyu uri kutarisa chini?
Musangano uyu unotarisa zvakawanda zvikuru zvinobata education. Zvinosanganisira vashandi kuti mari dzavanotambira dzinokwana here uyeze dzakawanda zvakadini. Dzinotarisa futi zvekuti health yevashandi yakadini. Dzinotarisa basa rinoita maunions pakusimudzira kodzero dzavarayiridzi. Zvinotarisa zvekarewo zvatingati vana forced labor, zvinoreva kuti vana vadiki havafani kuti vambunyikidzwe nokushanda mabasa havasingakwanisi kuti vashande. Zvinotarisa zvekare vana demokrasi dzinenge dziri munyika pasi rese.
Chii chamati mabata pamusangano uyu kusvika pari zvino?
Tiri kudzidza tichipangana mazano nevamwe vanobva pasi rese, tichionawo patinogona, but zvikuru sei isu vekuZimbabwe nemamwe maAfrican countries tiri kungoona patiri kutadza and tichiri kumashure. Asi tinovimba kuti hurumende dzedu dai dzaitaurawo nedzimwe hurumende idzi dzichionawo kuti education iri kufamba zvakadini. Nokuti vamwe pavakutaura even nezvehealth yevana vechikoro vakatopedza kuvaka vana infrastructure, zvinoreva zvikoro zvokudzidzirwa vana vedu vekuZimbabwe vari kutodzidza vari pasi pemumvuri kana kuti vakagara pazvidhina. Saka ii tichiri kumashure zvikuru.
Munoti kuhurumende yenyu
kunyika dzese kwatiri uku kana kuri kuThailand kwatiri kunoku kwakavakwa zvakanaka zvikoro zvinotoita semahotera tichekumashure tinofunga kuti vatungamiri vedu pavanofambawo vanofanira kumbofambawo vachipindawo muzvikoro vachiona kuti zvikoro zvakanaka sei kwete kungogara chete vachidya mari vachinyimawo vana kuti vaende kuzvikoro navarayiridzi
vokuzimbabwe vari kumusangano uyu vangani
tiri 5 vanhu vabva kuzimbabwe uyezve mari iyi tese takasponsora needucation international rinovabato rinomirira anoita nezveeducation pasi rese saka ndo vakatikwidza ndega chedu taangouya kuzotaura mashoko nokushaya experience
chii chamawana pamusangano uyu uye muri kuwirirana here imimi pachenyu sevanhu vanobva kumasangano akasiyana-siyana muzimbabwe
chandiri kuona kana tiri kuno sekuThailand ndeyekuti tese tiri vashanu tinoona kuti nyika yedu yakasara zvikuru pakodzero dzavashandi vehurumende pakodzero dzamaeducators uyezve tinotenderana tese kuti nzira inoshandiswa kuzimbabwe yekuda kuti hurumende inegotiate navashandi through Apex Council handiyo nzira yakakodzera saka chinozongokandamadza chete ndechekuti tichiona muonera pamwe sezvatinoita kana tiri kuforeign land sei tichizotadza kutaurirana kana taava kumusha saka zvinhu zvinotondikandamadzawo kuti kana titaura tiri kuno tinotaura zvakanaka chaizvo tinotaura navaswiso ndlovu tinotaurawo navamwe vanawo vekuzimuta vanonzi Esther tinotaurazve zvakanaka navadzatsunga tichitaura zvakanaka navamutindindi asi dambudziko redu nderekuwirirana kana tiri kuforeign land kana tasvika kumusha toita semakara asionani hamene kuti zvinozodini kuti kana tava kumusha tipinde nerushavashava hwokuda kuti tivengane tisazoti zviya zvatakadzidziswa kumwe kune maexperts tisazozvisita into practice saka ndoshoko ratava tichitaura tiri tese namamwe mazimbabweans kuti zvakanaka kuti tigare pasi kana taenda kumusha titaure mune chokwadi tive vamiriri vavashandi kwete kuva vamiriri vehurumende
avo vange vari mutungamiriri weprogressive teachers union of zimbabwe dr takafira zhou vari parunare kubangkok kuthailand nestudio 7
tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi muNewsday mune nyaya inoti vanhu muzimbabwe vanorarama neHIV AIDS vanopfuura miriyoni vakatarisana nedambudziko rokushaya mishonga inodiwa yeantiretroviral pamusaka pekutadza kwehurumende kuwana mamiriyoni matanhatu emadhora kuti vanobatsira vapezimbabwe mishonga iyi muNewsday mekare Zimbabwe Anti-Corruption Commission inonzi iri kuongorora mashandiro eLand Commission kumarondera newzimbabwe.com inoti mutengo wechibage wakwira zvekare muDaily News komiti yeparamende inoona nezvepublic account inonzi haisi kufara kuona kuti mari inoita mabhiriyoni matatu emadhora yainzi ishandiswe pacommand agriculture yakatsakatika mubazi rezvekurima muchikamu chino tinopa vateereri vestudio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo
ini hangu ndoona senge munangagozva muremera kasi apewo vamwe vakaita svachamisa uzondoona munhu pakutaura kwake even asina kutongwa ndoona kuti andori nefuture kana zvaakutiitirezvo kana achirwadziwa noumupa ngaitengese nyika yacho pamwana vangagarike muna kuti vanhu vatambure sezvavakuitezvo iye akagarika kwari ende ari kudya chiguta atogona kufamba kwaagadhiwa kasi teyanga asingagadhiwa vanhu vemupfuura nerekeni
pamusoro vateri studio 7 tiri kunobhuruwayo ndidumisani vafortune chasinga vataura nevamwe vavo kuti 3 biriyoni yakaenda kupi vari kuramba vachitijairira varume ava 15 biriyoni vakarovesa 3 biriyoni varovesa aiwa ngazvigadziriswe munhu wamwari aiwa
Ndimubvunza uyo murikubvunza uyo hausi kupindura zvakanaka uyo vanhu ava hausi kupindura asi wakanaka sitere iko kuti muprofita anochinja here zvaanenge ambotaura Isaya anodzoka futi ochinja pana Ezekiere paarwara kuti auchararama mazuva anoita 15 years saka zvinowana kuzvinowanzo kuitika izvozvo kuti muprofita achinje zvichibva kuti zvinhu zvinenge zvataura namwari remuprofita tatenda tinomurambira ndabva kusvondo zviri seiko kuuk kwamuri koko
Studio 7 ndokukumbira kuti aiwa ndotaura hangu ini hungu South Africa right kudzinga isu madiaspora wakanaka ngenyaya yekuti mbuya nasekuru topa isu mari yekuti vanovhota uku vachivhotera zano EDP nhasi vari kutambura South Africa right ngatipisiwe ngatidzingwei ngatitogadzirira nyika yedu ndokumbirawo ndini neshoto ndidoro ndobva kwane nyunga shuwa ndotaura kuti madzimobhonzi ese handi tinodzinga munangagwa toona kuti munangagwa mudhara wedu munangagwa hungu anogona asi ngenyiko kuti titambura kudai muno kusouth africa nedzimwe nyika handiinzu madiaspora nhanzi tikutumira mari kunana mbuya nasekuru asi mari iyeyi mbuya nasekuru vonovhotera ed saka nhasi vabereki vana madiaspora ese hatipei nenhamo hatibvisei munangagwa vabereki chete
Hey, apo pastudio 7 mamukasei vatereri makadi vabati vebasa pastudio 7 tinozvitenda tinozvikudza aiwa nhasi ndinoda kuti aiwa timbomira kushora nokushoropodza nokuti dzimwe dzenguri inogona kushora mbodza neinozvimbira mashoko angu akanangana necommission yakagadzwa manje manje iyi panyaya dzeuori muzimbabwe ini ndinoti kana tichida kuenda mberi nezimbabwe yakanaka isina corruption ngatimbotanga nokuti corruption itangire pazvinhu zviri pachena imbobata murume anonzi Dexter Nduna akazvitaurira kuti ndakauraya vakawanda yosvaga kuti vakaurawa ndivanani nokuti corruption ka kuuraya vanhu kuodza vanhu saka iye akazvibudira pachena kuti vaakauraya ndivanani vangava vashanu vaangagona kurangarira kuti pauwandu hwevanhu vakauraya vashanu ndinhinginaninginaninji hama dzavo dzoziva kune makuva acho ha ndoona zvekuti commission ine yaita basa
vanhu vezimbabwe tokumbira kuti mupane zvara kana yakunetsai nanganai nevanhu vakunetsai kwete kuti takataka navanhu vanozvinamatira siyanai nevanhu vanozviitira zvinhu zvavo igodorudzira moshungurudza munhu wamwari kudero toziva tichi tese tinotevera munhu akadero but kumupomera mhosva dzakadero so tarirai kuti akapomerwa rungani but kusina kana nyaya ikaenda kukoti kuratidza ndezvenhema tokumbirisa mugare zvakanaka kumusha uku tatende
manheru manheru pastudio apo isusu kune kutafira bhoo pajobheki apo tangoti tinotiwo kune mhuri yezimbabwe iri muzimbabwe umo ngatirambe takasvinga zvichaita hazvo zvakanaka zvichaita zvakanaka chaizvo tikaramba takasvinga chaiko nokuti zvino zviri kutotaurwa nemukuru wedu kuti rambai makasvinga nenhamo tichindosvinga asi handingotiwo kuna vashamisa vagona vari kugona varamba vachimbofamba vachizwawo kuti zvichemo zvokubva muvanhu zvakamira sei hangoti anhu azotambura kuramba takandosvinga kwacho hakuna zvavokumbobatiraba vakaidhi inenge aende 2039 ndichi ndoripo kubva atozviita mwari chaiko unototi ndogarapo narini zvazotinyanyirawo vakomana vavo tazwa badai
avo vanga vari vateereri vestudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana-siyana vachitaura vega maonero avo aya mashoko avo asina chekuita nestudio 7 tinokukokai kuti mutitumire mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001 202 465 0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika tinokumbira kuti kana muchitaura mutaurise tine mameseji enyu akawanda atisingakwanisi kushandisa nokuti munotaurira pasi pasi saka taurai zvinonzwikwa kuti vamwe vagonzwawo pane pfungwa dzenyu Tombo tarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kambani yendege yoku Germany Lufthansa nezuro yakatangidza zvekare kumhara muCairo Egypt mushure mekumbomira kumhara munyika iyi ichisvikira kuti pangangove nekurwiswa. Imwe kambani yendege British Airways inoti ndege dzayo hadzisi kuenda kuEgypt kwemazuva matanhatu. Kambani mbiri idzi dzakamira kuenda kuEgypt mushure mekuudzwa nehurumende yeBritain kuti muEgypt mungangove nekurwiswa kwendege. Zuva rakapisa zvikuru munzvimbo zhinji muAmerica nesvondo rikauraya vanhu vatanhatu, asi vanoona mamiriro ekunze veNational Weather Service vanoti zuva iri richadzika pakupisa kwaro sezvo kuchave nekamwando kanotonhorera kachibva nekumadokero enyika kachivhuvhuta kakatarisa kumabvazuva kwenyika. Mitambo nezvirongwa zvizhinji zvakatadza kuitwa nokupisa kwakange kuchiita kunze nezuro. Makaterera kuStudio 7 ane mimuchirongwa Itanono Kawande tiri muWashington DC. Muchikamu chino chinotarisa zviri kuitika muAmerica. Chizvarwa cheZimbabwe Dr. Tererai Trent vachange vari umwe wevanhukadzi gumi vachakudzwa nemifananidzo yechivezwa chavo chichamiswa muguta reNew York mwedzi unouya. Dr. Trent vanozikanwa nekushandira kusimudzira kwevanhukadzi uye nokushingirira mune zvedzidzo kwavakaita kusvika vawana madhigiri akawanda kusanganisa nekuva chiremba. Umwe wevari kubatsira kuronga nhemberero yaDr. Trent muzvare Lorraine Takaruza audza Studio 7 kuti pachaitwa mabiko musi wa24 asi mufananidzo waDr. Trent uchamiswa muguta reNew York musi wa26 August pamwe chete neyevamwe vachange vachikudzwawo vanosanganisira Oprah Winfrey, Jane Goodall, Gabby Douglas nevamwe. Tabata mzvare Lorraine Takaruza kuti tinze nezvenyaya iyi.
Mazuva ano nyaya dzevakadzi dzokukwidziridza vakadzi nokusapotana dziri kupisa chaizvo. Kuno kuchaitwa kuchaanzeliwa mastatue evakadzi 10 vakasarudzwa pasi rese, pasi renyika rese. Zvino pavakadzi ipapo pane muZimbabwean 1 vanonzi Mai Tererai, Dr. Tererai Trent. Vamwe vakadzi varipo ndipink, ndi Oprah Winfrey wamunoziva weOprah Winfrey Show, ndi Nicole Kidman. Saka pavakadzi vese ivavo Dr. Trent ndivo vega muAfrican, ndivo vega vanobva kuZimbabwe vari kupiwawo statue yacho yekunzi vari kurwira marights evakadzi ende vane kodzerowo yekupiwawo chinzvimbo pavakadzi vava 10.
Zvizvarwa zveZimbabwe zvinonzwa sei kuwana umwe pakati pavo achikudzwa zvakadari?
SemaZimbabwean ari muno muNew York tiri kuitawo mabiko ekucelebrata chinzvimbo chapiwa Dr. Trent nokuvasapotawo. Tichaita gala yedu, celebration gala yedu musi waAugust 24 kuBloomfield, New Jersey. Pane Facebook page iripo inonzi Tererai Trent Celebration Gala, ndoine information yese yokuti matickets anowanikwa sei.
Tiudzewo pamusoro paDr. Tererai Trent.
Dr. Trent vakaiswa pachinzvimbo chatingati Spotlight napavakapenda paOprah Winfrey Show vachiratidza nyaya yayo upenyu hwavo yokuti vakakuro vanga vari mukadzi wekumaruzevha nevana 5 asi vaine chishuwo chokuverenga chokuenda kuchikoro kuti vapedze O level kana kuti vaendewo kuyunivhesiti kuAmerica. Havana kumbofungwa kuti zvingaitike. Saka mai vavo vakavaudza kuti isa zvese zvauri kushuvira zvidyare muvhu uye urambe uri wakatarisira kuti zvichaitika. Ende izvo zvakazoitikawo nokuti vakazobatsirwawo nemaorganization ndokuwana degree ravo, ndokuwana masters yavo, ndokuwana PhD yavo. Iye zvino vakavaka chikoro kuZimbabwe chinobatsira kumusha kwa wangavari vari mutati anevana size vasina kana chitarisiro yekuti upenyu hwavo hungachinja vakavaka chikoro chiri kubatsirawo vana kuenda kuchikoro nokuvavhurira nzira yekuti upenyu hwavo hubatsirike
chii chavakaitira kana chavari kuitira vanhukadzi
vanotarisira nezve marights evakadzi kuona kuti vakadzi havashushwe mudzimba havarohwe nekuona kuti zvovawanawo zvinovabatsira muupenyu zveincome generation
matimadiko aya achaitwa rini
achaitwa August 24 kuBloomfield, New Jersey tiri kukoka vanhu vese vari muno muamerica kuti vauye vazopenderawo nomumwe wedu mumwe chete akasarudzwa pavakadzi 10 ndiye ega wekuzimbabwe ndiye wega ari kubva kuafrica
vanhu vangakubatai papi kuti vaudzwe zvimwe pamusoro penyaya iyi
paevent brite pane event yatakacreata paevent brite inonzi trend gala tererai trend gala kana kuti pafacebook pane event yatakacreata yekuti tererai trend celebration gala uye vanogona kundibata pafacebook ndinonzi Lorin Magdalene kana nevamwe vanonzi mai Mary Murombedzi varipo ipapo vanovabata futi pafacebook vanowana information iyo
Muzvare Lauren Takaruza vari parunare muNew York City ne Studio 7 Shadi nekambo kanonakidza zvikuru ako sezvo nguva yadi yapera regai timbotarisa zvanga zviri munhau sangano reZimbabwe Congress of Trade Unions rinoti rinotsigira Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe mukuratidzira kwevarayiridzi kunotangidza nhasi mamwe masangano anomirira varayiridzi ari kuBangkok kuThailand kuCongress yechinomwe yeEducational International apa ndo panoperera chirongwa chedu chanhasi ini ndiri Mutare Nokawande ndoti mosara zvakanaka